Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soroye na udzerudza nasi chitatu chikunguru 4, 2018. Mutungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa vanoti vave kukwidza gakava ravainaro ne commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kusadak ne Africa Union machiti sarudzo hadzisi kuzoitwa musi wa 30 chikunguru kana nuna dzavainadzo pamafambisirwo esarudzo dzisina kugadziriswa izvozvi. Mutauriri wemauto munyika anoti mauto haafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika uye anenge aona mauto achiita izvi anofanirwa kuzivisa mapurisa pamwe nemuzinda wemauto kuitira kuti mauto aya asungwe. Asi nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti mashoko aya anofanirwa kunge achitaurwa nevakuru vakuru muchiuto. Mapurisa anonzi ari kuda kuvhunzurudza vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasuku were pamwe nemudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamusoro penyaya dzisiri kusaburitswa pachena kuti ndedzei kunyangwe hazvo vamwe vanoti vane ruzivo vachiti dzine chekuita nebhambu rakaputika kuWhite City Stadium muBulawayo nemusi wa23/10. Nyaya yekurwisa uori yotsviriridza kumusangano weAfrican Union panguva iyo vakawanda vari kuchema neuori huri kuitwa nedzihurumende dzemuAfrica. Nyanzvi dzozeya chinangwa cherwendo rwemauto emuZimbabwe kuUganda uko mauto aya asangana nemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yesarudzo pamwe nekunetsana kuri kuita ZEC nemapato anopikisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.